Robert Mugabe Jr. aunzwa kumatare nasi zwaroro anongonya asinya yake haina kuzopinda mudare mushure mekunge vachuchisi vati dzokere kukamba yemapurisa kuAvondale kuti inyatsoongororwa isati yaunzwa kudare mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti Robert Mugabe Jr. ari kupomerwa mhosva yekupwanya midziyo inokosha zviuru gumi nezviviri zvemadhora ekuamerica pane imwe imba iri mumusha westrataven muno muHarare asi vanyati havana kunyatsotaura kuti chii chaizvo chakaitika zvakakonzera kuti midziyo iyi iputswe assistant commissioner Nyati vati shamwari yaRobert Mugabe Jr. Nkatazosindiso ndiye akamhanara nyaya iyi gweta rake vaAshu Mugia vati vakabatikana kuti vataure nezvenyaya iyi bepanhau reHerald ramboburitsa nyaya iyi padande mutande raro mangwanani asi razobvisa nyaya iyi vane ruzivo nezvaitika kuHerald vati vasori vafonera mupepeto webepanhau iri vachiti nyaya iyi bviswe padande mutande rebepanhau iri zvichinzi hazvaizopa chimiro chakanaka kuhurumende apo nyika yakatarisira kuita mhemberero dzeRobert Mugabe Youth Day rinova zuva rinopemberwa musi wakazvarwa vaimbwa vamutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe avo vakashaya muna 2018 hatina kukwanisa kutaura nevapepeto vebepanhau iri pamwe nemukuru wevasori vaIsaac Moyo kutinzwewo divi ravo panyaya iyi sezvo vangu vasiri kudayira nhare dzavo mune imwewo nyaya yanga iri mudare magweta emumiriri wezengeza West Mparamende vaJob Scaler nhasi asvitsa chikumbiro chekuti nyaya yavari kupomerwa pamwe chete nemumiriri wechitungiza North Mparamende vaGodfrey Stole yekunzi vakapesvedzera veruzhinji kuti vaite zvemhirizhonga kunyatsime gore rapera imbomira kutongwa rimwe remagweta avaScaler vaJeremiah Bhamu vaudza dare kuti vari kuda kuti rimwe remagweta vaHarrison Nkomo vapinde panyaya iyi vachibatsirana navo kumirira vaScaler vaBhamu vati vari kuda kusvitsa chikumbiro kudare repamusoro chekupikisa mutongo wakatorwa nemutongi ari kunzwa nyaya iyi kuti aenderere mberi nekuitonga asi muchuchisi wenyaya iyi vaGeorge Manokore vati kupfudzira nyaya iyi mberi kunoita kuti nyaya iyi inonoke kutongwa mutongi wedare Muzvare Tafadzwa Miti vati chikumbiro chasvitswa kudare navaScaler hachina kuti tsvikiti uye kunonoka kutongwa kwenyaya iyi kwave kutokanganisawo vaStole avo vari kuramba vachingouya kudare pasina chiri kufamba zvichakadai gweta ravaStole vaOliver Marwa vakumbira kuti kutongwa kwavaStole kupatsanurwe nekwavaScaler
vaScaler vari kushandisa mirau kuti kodzero dzavo semusungwa dzinzwisisike nematare uye dziitwe yatinoti given effect to and tiri kuti izvozvo zviri kutora nguva vari kuzviita vachitedzera mirau yenyika but zviri kutorera vaStole nguva because vaStole havasiri part of that process vaStole vanewo zvavo zvekuti iwo vanoda kungotongwa nyaya nemaitikiro akaita mhosva
vamarwa vati vanoda kuti vaScaler vagozopa humbowo pakutongwa kwavaStole kana kutongwa kwevaviri ava kukapatsanurwa
uyezve pamutemo vaStole havagoni kuzodedza vaScaler kuti vazoita chapupu munyaya yavo kana vachitongwa vari pamwe chete but vakapatsanurwa vaStole vanogona kuzodedza vaScaler kuti uyai muzondiitawo chapupu kunyaya yangu
mutongi wedare ati nyaya iyi kodzoka kudare musi wakukadzi 28 paakatarisira kutura mutongo wake vaScaler navaStole vakasungwa gore rapera vachinzi vakapesvedzera mhirizhonga kunyatsime zvitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa nhengo yebato ravo recitizens coalition for change Muzvare Blessing Ali neinofungidzirwa kuti nhengo yezanu PF vapayasi Jamba Mukandi avo vakatobvuma mhosva iyi mudare redzimhosva mhuri yamuzvare Ali inoti haisi kuzoviga mutumbi wemufi kudzama ravaScaler vaburitswa muusungwa kunyange hazvo vanofungidzirwa kuti vasori vachinzi vakamboedza kuviga mutumbi wamuzvare Ali kumarinda ekumabvuku gore rapera zvisina kuwirirana nehama dzemufi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.